Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 10, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoti kutoendesana kumatare iko kwakanaka nekuti semaonera atinoita isu vazvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri kutopiwa mhosva kunzi makaitire emapepa.
Dare repamusoro remuPretoria rotanga mangwana kunzwa nyaya dzezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro ezep ausvika kumagumo.
Bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ana mhosva kusvikira matare ataure kuti ane mhosva uye kuti munhu wese ane kodzero yekutongerwa tachibva kumba.
Mumiririri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vosvitsa mazuva mazana matatu vari muchikurubhi Maximum Prison. Nengo yezanu PF vaScott vakupwanya vanonzi vanenge vari muchikamu cheChina nechekupedzisira cheongororo yeAl Jazeera mukubiwa kwegoridhe munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutanga mangwana kusvika musi weChina dare repamusoro remuPretoria kuSouth Africa richatanga kunzwa nyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 zvine magwaro ekugara nekushanda munyika iyi zviri pamutemo eZimbabwe Exemption Permits ayo ave kusvika kumagumo musi wa30/10. Vakaendeswa kumatare gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi. Awa vakaendeswa kumatare nezvizvarwa zveZimbabwe zvichimiririrwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHelen Suzman Foundation. Kunyangwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuti hazvina kugadzirira kudzokera kuZimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti zvinhu zvanaka munyika uye kune mabasa. Muna kukadzi mutungamiri wenyika vaMnangagwa vakaita musangano nemukuru wesangano reInternational Organization for Migration vaAntonio Vitorino. Vakatenderana kuti sangano iri richabatsira kudzoka kumusha kwezvizvarwa zveZimbabwe. Hurumende yakatotumirawo chikwata kubva kumapazi akasiyana-siyana kunotaura nevari kuda kudzoka kumusha. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Diana Zimbudzana vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum.
Tinoti kutoendesana kumatare iko kwakanaka nekuti semaonera atinoita isu vazvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri kutopiwa mhosva kunzi makaitire emapepa. Pane kuti hurumende inge ichimhanyisana neavo vasina mapepa, iyo hurumende yeSouth Africa yaakumhanyisana neavo vane mapepa. Saka tinoti zviri kuitwa nezvinhu zvezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvakanaka zvikuru.
Asika iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti dambudziko raapo nderekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvaakutorera vanhu vemuSouth Africa mabasa. Tichiona kuti uwandu hwevanhu vasina mabasa muSouth Africa hunotodarika zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30%.
Izvozvo zvinotaurwa nevanhu vanoita zvematongerwo enyika vatinoti mapoliticians vayava, kana vachitsvaga vanovavhotera vanotaura zvakasiyana-siyana. Iye mushandirwi ndiye ane kodzero dzokutora waanenge achitora, asi iye zvemushandirwa anozviziva kuti haangatori zvizvarwa zvekune imwe nyika kana chisina mapepa. Saka ivo vari kuti vanhu ivo vane mapepa ekunzi vashande muno havachafanira kushanda here ivo vane mapepa anovabvumidza kuti vashande?
Tichinzwawo kubva kuhurumende yeZimbabwe iri kutika zvinhu zvanaka muZimbabwe, nekudaro vanhu vakasununguka havo kuti vadzoke kumusha.
Vanhu vacho ivo ndozvandambotaura zviya kuti ndozvinoitwa nevamatongerwo enyika ka kuti vanotaurawo zvavanotaura vachida kutsvaga mafoti. Nekuti kana zvinhu zvango naka kumushaka, vanhu vazhinji vari muno vanoda kudzokera kumusha. Nekuti kumusha ndokwavo kandi kune rukufuti. Saka kana vanhu ivava vasingadi kudzoka kumusha, zvine chirevo zvachinorevaka. Kureva kuti vanhu vanenge vachiti, kuda hazvo nemaonero anoita nehurumende zvanaka, asi isu semaonero edu hazvisati zvanaka.
Saka mune chivimbo here chekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichabudirira kumatare?
Tinofanira kutoenda kuti tine chivimbo ichocho, nokuti vanhu vakaenda vasina chivimbo kana kunomirira nyaya yacho havazoimiriri vane mutsa wokufunga kuti vachabudirira. Saka tine chivimbo chekuti zvichafamba zvakanaka.
Iyo Zimbabwe yakatiwo yakatumira chikwata chevanhu vanenge vachitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa umo. Makamboitawo hurukuro here nechikwata ichi kana kuti hamusati?
Handina wandandaona zvichida maringe nenyaya yekuti kwatinogarawo kwacho taakugara kuka kandinoti kaprovinsi kaduku duku, saka tichigarawo kataoni kaduku duku, saka zvizhinji zvinenge zvichiita zviitika kumaguta makuru zvichitidarika.
Amai Diana Zimbudzana vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum vanga vari parunhare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Zengeza West mudare reparamende vari nengo ye triple C wa Jacob Sikala. Vashutsa mazuva mazana matatu kana kuti 300 days vari mujere rechikurubi. Vachinyimwa mukano wekubvisa mari yechibatiso nematare kuti vatongwe vachibhakumba. Vasikala vakasungwa musi wa 14 Chikumi 2022 vachipomerwa mhosva yekuda kupeshedzera mirizhonga mushure mekuponjwa kweimwe nengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali kuchitungwiza. Muzvare Ali havasatiwo vavigwa sezvo mhuri yavo iri kuti vacharadzikwa chete kana vasikala vanove gweta remhuri iyi vaburitswa muusungwa. Vari mujere vasikala vakazopomerwa dzimwe mhosva dzekuda kupidigura hurumende zvekare muna 2020, asi vari kuramba mhosva dzose idzi. Vaedza kuti dare rivape mukano wekubvisa mari yechibatiso kanodarika 15, asi matare achiramba. Rimwe gweta ravasikala richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vati kugariswa kwavasikala mutirongo kwenguva yakareba kuda kuchora kodzero dzavo.
Chekutanga ndechekuti tikatarisa mutongo unopiwa panyaya yakadai kuri sekuti vasikala vabatwa nemhosva, zvave kutaridza kuti vatopedza kare mutongo iwoyo. Saka zvekuti vazobatwa nemhosva kana kuti havana kubatwa nayo hazvichitisina zvazvichabatsira, nekuti vatopika kare jiri racho ivo vasati vatongwa. Inyaya inoita kuti tidzokere pakufunga kuti komutemo wakamboitwa.
Izvi zvatsinhirwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reTriple C muzvare Fadzai Mahere.
Bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ari innocent kana kuti haana mhosva kusvikira matare ataure kuti ane mhosva, uye kuti munhu wese ane kodzero yekutongerwa achibva kunze kana kuti achibva kumba yatinoti isusu bail pamutemo. Saka naizvozvo seTriple C tinoramba tichikomekedza kuti Honorable Job Sikala munhu akambunyikidzwa kana kuti akabatwa nevezanupf vari kutya kuti machain champions kana kuti veTriple C gore rino resarudzo vari kuzokunda zvine mutsindo. Saka vanofunga kuti vakavharira vanhu, vakabata vanhu nemhosva dzekunyepa. Izvozvo zvinoita kuti macitizens adzikire pakusapota kana kuti kuda shanduko.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika Maibere vashora matare edzimhosva nekwavati kumbunyikidzwa kokedzoro dzavasikala.
Izvi zvinotishungurudza nekutirwadza mwoyo zvikuru, nokuti vaJob Sikala havana mhosva yavakapara yavakabatwa nayo nedare. Saka tinoona sekuti uku kutyorwa kwekodzero dzavo, zvikuru sei kodzero iya yekuti munhu wese ari innocent until proven guilty. Violation yekodzero yavo yekuva innocent until proven guilty. Saka tinoramba tichikurudzira ivo vekuNPA kuti vasarambe vachityora kodzero dzavaJob Sikala.
Taedza kubata mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanupf vatafadzwa Mugwadi, asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mashoko aya anotsinirwawo negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti matare akazvimirira.
Mumbiro mwedu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi hurumende. Ndizvo zvavanokoshesa. Saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazoti garege kubuda pote pote pamwe kune ino hurumende yavari kutaura isiri yavamunakazi.
Vasikana vanotarisirwa kumira pamberi pedare zvakare musi wa28 mwedzi uno. Vari kupota vachirwara rwara vari kuchikurubhi uko kunonzi hakuna utsanana hwakanaka. Nepenyuro yekukata yeEl Jazeera yaburitswa inzwisa chete yechikamu chechina chekupedzisira chakaitwa nevatori venhau vayo kuyanika pachena uori unonzi uri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba. Muchikamu chekupedzisira vaHubert Angel vari kubuda vachiti panyaya yekutengesa goridhe munyika ari pamberi kudarika vamwe vose ndiva Scott Sakupwanya avo vakasarudzwa nezano PF kuti vave mumiririri wemabvuku Tafara. Musarudzo dzedare reparamende. Studio 7 yaedza kubata vasakupwanya asi vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutswangwa vakazivisa vatori venhau kuti hurumende yakazvipira kuferefeta vose vari kuita zveuori. Vanhu vanomwe kusanganisira vaAngel vakanzi vambomira kushandisa mari dzavo dziri mumabhanga. Sangano remapurisa pasi rose reInterpol riri kutarisirwa kuferefeta nyaya iyi. Studio 7 yakatumira mubvunzo kumuzinda wesangano iri asi ichiri yakamirira mhinduro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yebhodhi reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Hazvishamisi nekuti vangogara vaine urewarehwa pakambani yavo iri kuiyo zvoita Brandi zvichitodanongai uyezve sezvakanga tichimbotaura kuti vanhu vazhinji vanoita nyaya dzakadaro kuti mafoinero iwayo tinongomaona kazhinji vaine kana kuti vachimiridzika vaina president. Saka rimere vakusiyo vanenge vaine zvimwe zvinhu zvavanenge vaida kuedza kuvanza kana kuti vadzivirirwe pane zvavanenge vachiita. Saka hazvishamisi kuti sarao zvaito zvishamisa kana sarao ranga risingakwanisi kunge richibuda ibva pano.
Asika hurumende iri kuti iyo yakazvipirawo kuferefeta nyaya idzi uye vamwe vanhu vanomwe kanzi vambomira kushandisa mari dzavo dziri mumabhanga kana kuti dzakafrizwa. Muri kugutsikana here nezviri kuitwa nehurumende kuti zvinhu zvigadzikane mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering?
Corruption starts with the Nigerian. Hatisi kutombogutsikana nematanhakatirwa nehurumende nekuti kazhinji kazhinji panguva ichiita vari kubuda munyaya dzegoridhe mari dzavo hadzisi mabhengi uyezve handifungi kuti pane angaine bhengi ravo vanga vaine mari dzanga dziri mabhengi emunhu. Handii ndokusaka vachizoda kuti mari dzavo dzidi dzicheneswe. Imari dzinotobvengwa kana kuti dzinge dziri inenge ringori keshi musha chaivo chaivo. Saka kunzi vavhariswa maakaunti avo zvaizvi hakungoda kutibata mazivo avo. Uyezve pakatanga kubuda dhokumendi rekutanga nepakazobuda tsanange dzakabva kuhurumende panga pakatopera masvondo maviri zvichireva kuti kanyange kana vanga vaine mamwewo maratgs akanga arimo. Handifungi kuti vakanga vakatopiwa mukana wekuti vanenge vabvisa mari yacho nemi muzimbabwe kana ndokunge yanga irimo.
Nengo yebhodhi reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vangai vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vakawanda vanoti vava kuita basa rekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana muzvikoro mavanodzidza kuitira kuti vawane cheuviri sezvo vabereki vavo vari kuomerwa neupenyu. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevadzidzi vakadai ndimuzvare Serina Nyamangara avo vari kudzidzira basa rekutora nawo paUniversity of Zimbabwe. Muzvare Nyamangara vanoti upenyu hwavo ndehwekugara vakamhanyiswa nemapurisa pese pavanenge vachiita zvekutengesa.
Right. Isusu tinorambidzwa kutengesa panapa. Sezvinambudzwa security kunyanya muchitengesa zvekudya vanenge vachiti ndimunokonzeresa mapepa panapa. Vanenge vakutotitsvaka vakangosangana nesu chete kwava kutosungwa vachizanzi munokonzeresa tsvina pachikoro.
Zvari Nyamangara avo vakatanga kudzidza paUniversity of Zimbabwe muna 2021 vanoti zvokutengesa zvinhu zvinova pachevuviri sezvo zvavanowana kubva kuvabereki zvisingavakwaniri.
Mari yandinowana mukutengesa omu zhinji yacho ndinenge ndichida kutengesa chikafu nekuti ndakanga ndatoona kuti mari yandee ndichipuwa yechikafu yaisandikwanira.
Muzvare Nyamangara mumwe wevadzidzi wemuzvikoro zvepamusorosoro vanodarika zviuru zvishanu sekutaura kweZimbabwe National Students Union vari kubatsirikana zvikuru nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana panguva yavanenge vasiri pazvidzidzo zvavo. Munyori mukuru wesangano revadzidzi paUniversity of Zimbabwe reStudents Representative Council vamunashe Masiwa vanoti kushomeka kwedzimari dzinotambirwa mazuva ano ndiyo honzeri yenhamo yakatarisana nevadzidzi vakawanda.
Vana vazhinji vakwanika ivo vachipinda mukutengesa muchirungu vachiti vending nekuda kwekuti mari dziri kutaurwa pauniversity kuti vana vabhadhare imari dzakaisowanda sekuti vana vazhinji vabereki vavo havakwanise kuti vabhadhare mari iyi nokuda kwezvavanotambira kumabasa kwavanobva. Zvakuremera vana pakusvika pakutengesa masweet, vamwe vanotengesa mazepi, vamwe vanotengesa magadgets, vamwe vanotengesa zvakawanda wanda kusvika pakutengesa muviri.
Mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe uye ari nyanzvi munyaya dzeupfumi vatichaona muchinazvo vanoti kutambura kuri kuita vabereki vevadzidzi ava ndiko kuri kukonzera kuti vadzidzi ava vaite mabasa ekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana panguva iyo vanenge vachifanirwa kuverenga zvidzidzo zvavo.
Tikatarisa mihoro iri kupiwa vashandi munyika yeZimbabwe tichaona kuti vashandi vari kunonga svosvino muromo. Vashandi havasi kunyanya kukosheswa. Saka vana vari pamayunivhesiti nepamakoleji vana vevabereki vanoshanda munzvimbo dzose dzakasiyana-siyana.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari pachipangamadzano musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwerubatsiro runobva kuhurumende.
Makaona kare kare hurumende yaisipa atinakati magrant anenge akawanda chaizvo aiita kuti mwana anenge ari pacollege kana pauniversity akwanisonga achidzidza asinganetseki kuti anowana chikafu kana chouviri kupi. Mazuva ano magrant iyayo anenge akuchisina kana achiriko amashoma zvakanyanya.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyoro webazi yedzidzo yapamusorosoro vafanirwe kutagwira kuti sei hurumende isiri kubatsira vadzidzi nerutsigiro rwemari. Asi vachitaura vari paNational University of Science and Technology muna Kurume gurukota rezvemari vamuturi Ncube vakati hurumende ine urongwa hwekudzosa homwe yemari yekubatsira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro. Sangano reZimbabwe National Students Union muZimbabwe mune vadzidzi vakaita samuzvare Nyamangara vanodarika zviuru zvishanu vari kubatsirikana nokuita mabhindauko ekutenga nekutengesa zvinhu muzvikoro zvepamusorosoro sezvo vasiri kuwana rubatsiro rwehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vateereri, nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Nyari Mashaya Mombe avo vachangobva kutsikisa firimu ravo rekutanga. Makadii muzvare Mashaya Mombe?
Tiripo makadio, makadii muri yeZimbabwe.
Tinokuchingamidzai pano pa Studio 7. Mungatiudze sei makafunga kutsikisa zvemafirimu tichikuzivai semurwiri wekodzero dzevanhu nemuimbi?
Ndinotenda kutazve mafirimu kusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu. Ndinozviti ndiri pachirungu tiya tinoti storyteller. Tinenge tichipa vanhu mukana wekuti vanzwike, vaoneke. Saka chingori chimwe chidano chekupa vanhu kodzero dzavo dzekuti vanzwike. Madzimai wayo madzimai vasikana nevakomana nevano vakarema sezvichange muchinzwa pafirimu. Saka kungosimudzira basi.
Right, rinonzi chii firimu iri? Riri kutambirwa sei muvanhu?
Rinanzi Even Our Dreams. Filmu iri kutambirwa zvakanaka. Zviri pamusoro pezvandiri kutarisira. Riri kutambirwa muZimbabwe. MuZimbabwe ipo paSaturday ranga rakabuda Patrick TV. Tichinzwawo vanhu vachifarira nezvefilmu. Then kuno kwanda ndiri kuAmerica riri kubata vanhu vakawanda.
Tipedzisire tichitarisa kuti zviri nyore sei kuita zvemafirimu Zimbabwe nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi. Pane mamwewo makambani here amunoshanda nawo?
Hazvisi nyore zvakadaro. Kwatabvawo ndokure ndakatanga 2018 kutozosvika pachitanho chekutenga zvikwanisiso, asi ndodongotendawo futi masangano atoshanda nawo avo vanouyawo pamaprograms edu vachisponsa. Asi ndichida kutenda United Nations Women, ndovakatibatsira kutenga mamwe emakamera zvatakashandisa. Saka tinotenda.
Tinokutendai Muzvare Mashaya Mombe kunge muinesu muno. Muzvare Mashaya Mombe vari muno mustudio medu. Nasi tichange tinavo zvakare pachirongwa cheLive Talk na 8:30 PM. Vanoda kuzoenderera mberi nekuteerera nauriro yavo yavachaita neStudio 7, pindai pachirongwa ichocho. Tochimbotarisa zvaitikawo kune dzimwe nyika. Vanhu vashanu vanonzi vaurayiwa, vamwe vatanhatu vakakuvara kuLouisville muAmerica, apo mumwe anofungirwa kuti mushandi wepabhanga reOld National Bank atanga kuridza pfuti. Mukuru wemapurisa eLouisville Metropolis vaPaul Humphrey vaudza vatori venawo kuti nyakupfuura vanhu uyu afa. South Africa inoti vanhu vanosvika mazana masere vakachata panguva imwe chete nezuro, apo makristu aipemberera kumuka kwaJesu kana kuti Easter Sunday. Akandeke kutanga vanhu vachichata pamwe chete vakawanda kudai kubva zvatanga kupararira chirwere cheCovid-19. Vanhu vanochata vakawanda kudai katatu pagore muSouth Africa pamazuva eEaster, muna Gunyana uye muna Zvita. Hurumende iri kukurudzirwa kuti ipe madzimai mapiritsi ekuronga muri pachena. Mushure mekunge kanzuri yechitungidza yati madzimai auye kuzotora pachena mamwe mapiritsi akadai, sezvo ave kusada kusvika pazuva rakatarwa kuti ange ashandiswa kana kutoraswa. Mapiritsi aya anotengeswa nemadhora manomwe ekuAmerica kana kuti US$7 achishanda kwemwedzi miviri. Rupafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mukuru wesangano reWomen's Action Group Amai Edna Masiwa vanoti vasati vatambidzwa mapiritsi aya zvakakosha kuti vatange vapiwa dzidziso yakakwana kuti vasazobatira pamuviri pasina kurongwa.
Mazuva ano tiri kutaura nenyaya yekubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo. Ndizvo zvimwe zvikonzero zvinoita kuti madzimai vabvise pamuviri nenzira dzisiri sei. Saka vanhukadzi ngavapiwe mapiritsi. Kuri kuda kwedu isu seWomen's Action tinoda kuti madzimai vapiwe mapiritsi ekuronga mhuri pachena, kana kuti dzimwe nzira dzekuronga mhuri dzipiwe pachena kuitira kuti madzimai vabatsirike.
Amai Masiwa vativo,
chatinongoda kuti kukurudzira vekuchitungwiza kuti ngavape madzimai chenjedzo inonge ichitaura kuti mapiritsi aya acha expire rini, nekuti tinogona kusangana zvakare nedambudziko rekuti madzimai vanenge vachinwa mapiritsi ekuronga mhuri iwawa avanenge vawana pachena asi aexpire, vozogona zvakare kubata pamuviri pasina kurongeka.
Amai Mandishona vanoshanda neHarare chapter yesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe vatsinhirawo vachiti makiriniki haafaniri kutengesera madzimai mapiritsi ekuronga mhuri anodhura.
Musaise zvinhu zvinodhura kuvanhukadzi, nekuti vanhukadzi iye zvino ndo vari kuriritira mhuri kuti vaone kuti mhuri dzadya here, mhuri dzaenda here kuchikoro, mhuri dzapfeka here, renti yabhadharwa here, gasi ratengwa nguwe zina hakuna magetsi, hakuna mvura. Mvura wa zinja waruteta yuku tenga varikure ni maboo. Saka zinu zakawanda madambudziko akawanda rusangana ni wanu kazi.
Asumu kuruwe bazi Chitunza Health Services Department Dr. Tonderai Kasu vano timitengo yemishonga yakaita semapirisi aya. Ino nyorwa mubudgeti nekudaro zvinonetsa kutanga kupa vanhu pachena pasina chisungo chitsva.
Chinoitika ndechekuti chinhu kana chiri mubudget kuti chichinjwe because zvitori budget yedu ye 2023 yakatoapufa. Zvinoda resolution ye council chinyorwa che council yedu kuti chinhu ichi takuchinja. Saka tichienda kumberi ndozvatichagadzirisa City Health Department. Chaita pamberi pe council toaudza kuti mapirisi awa toda kuti adzikiswewo price yayo.
Dr. Kasu akurudzira madzimai omuchitungiza kuti vaende kumakiriniki ekanzuru kuti vanopiwa mapirisi aya pachena. Uye vaendera mberi vachiti donzo ravo senyanzvi yeutano nderekubatsira pakusimudzira utano hwemadzimai.
Ya, sekuziva kwangu vanhu vari kuuya zvavo. Mapirisi acho tiri kuti isusu they are available from the council clinics edu ese. Hatiri kuti isusu anyone ari kuda even more information kana kudziva zvakawanda. Chingouya ikoko kunhingikini ikoko anyone of our council clinics. Tine maclinics for kushitungiza yeku St. Mary's, yeku Zengeza, Seke North, Seke South. Saka vishoda kubatsira vangu vekumaclinics vabatsirwe.
Zvirongwa zvekuronga mhuri muZimbabwe zvinoitwa nesangano reZimbabwe National Family Planning Council riri pasi pebazi rezveutano. Kanzuru iyi yakaumbwa muna 1985. Gore rapera yakaparura gwaro rematano anofanira kutorwa kudzidzisa madzimai nezvekuronga mhuri kwemakore mana kana kuti Zimbabwe National Family Planning Strategy for 2022 kusvika 2026. Kanzuru iyi inoda kuti madzimai aronge mhuri kuti vasazofe dzimwe nguva vave kuedza kubvisa nhombo kana kuisa upenyu hwavo munjodzi. Kanzuru iyi inoti iri kuda kudzikisa huwandu hwevanobata pamuviri pasina kurongeka kubva pazvikamu gumi kubva muzana 10% kusvika pazvikamu zvinomwe kana kuti 7% muna 2026. Ndakamirira Studio 7 muHarare tine ropa fadzo mapimitsi.
Makaterera ku Studio 7 tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Rongwa chedu che Live Talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa nyaya ye zororo re Easter. Uye tine urukurowo na muzare nyari mashaya mombe avo vanoita zvema filimu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisa I WhatsApp pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvekare 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860, 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Muno kwaniza kunzwao Studio 7 na 6 a.m. Muvuro kusika chishanu. Pama sai sai anoti 909 a.m. 6175-7255 shortwave. Sezo nguwa yedu ya pera titarisei misoro ye na uzeduza nasi. Dare repa musoro re Pretoria rotanga mangwana kunzwa nyaya dzezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZEP kusvika kumagumo. Mumiririri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vosvitsa mazuva mazana matatu vari kuChikurobi Maximum Prison. Chabata svika kumagumo echirongwa chanhasi anokuonekai ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina Gibbs Dube.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 kumabasa 2023 mo Gibbs Dube. Endabeni zethu lomhlanje.
Siyabona ukuthala ngelicala elipolitical. Ngawo lecala okuthi abona bathatha abazigele bayizana. Ngawo sina bantu abangabiza 2 days wasazise noma mzimbe ngoku wathaya wathela. I'm convinced that ngamkhulule.
Zakulensuku ezingamakhulu amathathu 300 umnumzana Job Sikala evalelwe entshilongweni esethiswa icala lokuthuthozela udlakela.
Seloku uthuthozela udlakela khonoko udlakela lokhona lungasodlakela nje kuphela lolodlakale lolozomba ngayo olulenjongo yokuthinta uhulumeni.
Abakubandla lezanu PF bathi imithethondaba ilandela imithetho yelizwe ekuthoniseni icala likaSikala.
Iqiniso kasilazi kodwa isifiso sethu phela sinye ukuthi bona laba abayelufakileyo baphumelele isifiso sethu sonke lesi singazi kodwa ukuthi kuzakwenzekalani kodwa sinethemba ukuthi kuzahamba kahle.
Umthondondaba wePretoria High Court ukhangelelwe uba kusasa uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha okuhlala nokusebenza kulelo lizwe aphela ukusetshenziswa ngohlangula lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Zakulensuku ezingamakhulu amathathu 300 umnumzana Job Sikala evalelwe entilongweni okubizwa ngokuthi remand prison esetheswa icala lokuthuthozela udlakela enyathime kulandela ukubulawa kukankosikazi Mo Blessing Ali ngawecatshangelwa ukuba babedlelana lebandla lezanu PF. Ikota likaSikala umnumzana Jeremiah Bhamu uthi kuyamangalisa ukuba imithethondaba yalile ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Umnumzana Kucasaphulu omele inkulumane yedala lepharlamente uthi kuyadanisa okwenzakala kuSikala.
Indaba yokuthi abantu bavalelwe ku-remand prison for 300 days singakhulumiwa ukuthi ngesikhala kumbe ngubani. Umuntu oku-remand prison members futhi umuntu angelacala innocent man. You are innocent until you are proven guilty. Why should any man be in prison for 300 days? So innocent, chose this 15 years isile, inozelwe ukuthi kuhlukuluza abantu. Kodwa endleleni yasikhala ke siyakwazi ukuthicala nje licala elipolitical. Ngawo licala okuthiwa bona bathatha abazigele bayizana. Ngawo thina bantu abangabiza 2 days wasazise noma mzimbe ngoku wathaya wathela. I'm convinced that ngamkhulule. Kuyatshengiseka namhlobo ukuthi uphala laphana ukuze ahlukuluzwe kuphela. Njengepolitical prisoner, kunama-political objectives. Asigcineni isikhalo sejele, ama-initiatives azedlule. Asigcineni isikhalo sejele. Aze kuze kube nje yiyo into eyenzakalayo thina ke mina njengophulu njengomuntu okhangela zelezi zomthetho ngicommentator njengomembe wokuphakamba kwenkulumane ngiyakushela kakhulu
Umnumzana ngucaca phulu ligqweda njalo umele inkulumane edale lepalamente sixoxe laye ekobulawayo umnumzana zihambi umphathintambo kahulumende obona ngezemithetho uthi uhulumende kangeneli kudaba lukasikhala lokunye umnumzana philip gawule okubandla lezanupf uthi uhulumende ulandela imithetho yelizwe ekuthoniseni icala likasikhala
kube indaba kasikhala liyana ngifuna ukuthi ikhangelwe kuhle ukuthi athi icala likasikhala njengoba vele indaba leyisemakoti dube indaba eyisemakoti lezi dube sibalekele ukuthi sikhulume obunye obezaphambanisa iy'ndaba ezisemakoti ikakhulu thina bezumba ngazo xase sikhuluma sesingani lesicelele ngani siyali esilekelelayo ye yikho nani ngisuka ngani ngiyakubalekele ukuthi ngitsho sikile ukuthi indaba le ngiyibona njani lokuthi ibanjwa njani
ye kodwa siyakhumbula isikhathi ulookout masuku lodumisa daba engwabe evalelwe akufani lakhona
yibe mina engingakutsho ukuthi indaba leyi njengisemakhotini nje bengisithi ngabe kuthiwa siyayinika amakhoti wona ayiphuthe bese sikhuluma ngayo sesikhangela impumela eyiyo eyethulwe ngamakhoti ngoba kathesi kunje nje yazi okunye sifile ngolwazi ukuthi kathi indaba kasikala yona vele amacala akhe wona ami njani
kuthiwa wajojozela udlakela into ezinjalo singazi ukuthi umuntu oyavalelwa isikhathi sonke lesi babagawule
kumbekona kangathile yikuthi kutshetshezela udlakela emacaleni lakhona etheswayo isikhala etheswa amacala ufuna ukugenqula uhulumende ukugenqula uhulumende ngento zodlakela lezi njengakhona esakubona kubo-arab spring ngale kubokuzeni kobomamazini abo-libya amazena lana kwakusenzakala khona khona kwana kuthengisela kwakuqina sokusiya kugenqula labo uhulumende so ngobunjalo lakho obosikhala amacala amakhoti la abe udaba lwakhona bebelibamba ngaleyo ndlela singazi kodwa ukuthi kathe singabe sokukuliphi bami
kodwa bona ngokutsho kwabo seli bathi bakhangele khonoko ukuthi icala bamethesa lona ngelokuthi wathojozela udlakela hathi ukuthi wayefuna ukugenqula uhulumende
ye kodwa bengiyiphe ngisithi ngisube ngisithi njengoba iy'ndaba lezi zimanisemakhoti sigcina sesingasakwazi ukuthi kade vele kahle kahle icala lona eliyilo alethweswayo amakhoti yiliphi lakhona livezwa obani kufaneke utotozele udlakela khonoko udlakela lwakhona lungasodlakela nje kuphela but uludlakale lolozomba ngaso olule njongo yokutshintsha uhulumende
umnumzana philip gawule ukubandla lezanu p f sixoxe laye ekobulawayo umthethwandaba wePretoria High Court ukhangelelwe ukuba uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezinamaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe aphela ukusetshenziswa ngohlangula lonyaka icala leli laphanyekwa emthethwandaba lo yinhlanganiso ye-Ellen Suzman Foundation ethi akwenziwanga ngemfanelo ukuvalwa kohlelo lweZimbabwe exemption permits kulabadabuka eZimbabwe abalamaphepha la afika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyangalombili 178,000 omunye wabalandela udaba lolu ngumnumzana Siphongolube olephepha leZimbabwe exemption permit
iqiniso kasilazi kodwa isifiso sethu phela sinye ukuthi uhulumende ukuthi ababona laba abayelufakileyo baphumelele isifiso sethu sonke lesi singazi kodwa ukuthi kuzakwenzekalani kodwa sinethemba ukuthi kuzahamba kahle
Itemba lenu lingaphi konapha babangulube?
Ah, itemba phela nxa into singenelwe ngabantu bomthetho. Siyabona ukuthi uhulumende loba sikwazi ukuthi uhulumende into leyana sayicwila yaphiwa ngozwelo. Kodwa umthetho lendlela phela ochoyo ukuthi abantu nxa sebehlala isikhathi esingaka 5 years kusiyale kuleli manye amalungelo okufanele bawathole ngendlela ezithize. Noma bengatholi okugcweleyo kodwa sicabanga ukuthi ngendlela okwenziwe ngayo asiphikisani lo hulumende, but sicabanga ukuthi waphangisa ukuthatha i-decision yaya. Siyamlandela uhulumende, kasiphikisani naye, kodwa sibone ngani waqhamazela nxa ethatha i-decision yokuterminator yanizizanizi.
I-Helen Suzman Foundation, uhulumende we-South Africa kazange akhulumisane lalabo abalamaphepha lawa njalo labanye abantu okuthiwa ngama-stakeholders, ukubona njani khona?
Sivumelana labo. Siyacabanga ukuthi i-consultation eyaba khona was not enough. Kwavele kwaba yi-announcement. Bengile ukhanyele khathesi omunye wabantu abamele lona loliyani udaba ama-lawyers ona lekhuluma ngokuthi i-government ivumela i-pressure, ngazi ukuthi ngathi ngesintu sakithi ivumela ingcindezo esuka kumphakathi. Vele ngicabanga ukuthi kube yi-political decision liyana, kayizange ilandele umthetho. Siyakwazi ukuthi abantu ku-ground i-ANC is losing i-power because of i-migration law. Siyakwazi ukuthi i-party kamashaba ithethe i-ration eningi from ama-vote last time because bona bebekhampela ama-immigrant esinginaseni yako ku-migration law. So siyabona ukuthi ku-ground akulanto practical abayenzayo nani i-party kamashaba, but just because they mentioned immigration law ukuthi bona they want to clean out targeting ama-Zimbabweans, most South Africans voted for them. So ngibona ngani i-ANC yalandela lona liyana, yavumela loyana yani pressure ebivele kuma-opposition party. Just because they see they are losing i-political power, they have to do something.
Lo ngumnumzana Sipho Ngulube olephepha le-Zimbabwe exemption permit. Sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Manengi amakholwa namhla ananze usuku lokuvuka kwaJesus Christ kumbe uJesu, sikubeke njalo. Umfundisi uSenisimanda uthi lesi sikhathi esiqakathekileyo esamakholwa.
Namhla lesiko liqakathekileyo lapho besikhangela khona ukuvuka kukaJesu kwabafileyo. Ngathi isiKristu sona vele ngokwaso siphezu kokuba uJesu wafa wavuka kwabafileyo, kodwa abafundi bakhe basebembona ukuthi usevukile, bahamba abantu ngethuneni bamfice ngekho. Ngakho into iqakathekile into le esikristwini, isikristu sethu sini ngakho. Ngathi isikristu yiso yilo lodwa ukhono olilento enjalo, ukhono okukhonza khona umuntu owayephila wafa wasevuka kwabafileyo. Isikhona thina ukuthi nguJesu uNkulunkulu, njalo ingxenye kaNkulunkulu.
Abaphilayo-ke sithi pho balulandela kanganani usuku lolu?
Singakhangela ukuba umhlaba wonke jikelele kwenziwa leyo holiday kwaba likhefu. Ngakho kuyanceda ukuthi abantu baphele isikhathi sokuba bathakazele lolu suku, kumbe ngithi balukhumbule njalo. Njalo amabandla amaningi abe esenza ama-conference, imihlangano ehlukeneyo kusukela ngolwesihlanu kuze kube namhlanje. Ngakho-ke kuthi ukuthi kuba yinto ethokozelelwa ngumuntu wonke, njalo kuyasinika isikhathi sokuba lathi sithole isikhathi sokukhuluma ngokholo lwethu, njalo lokuba sicabange umsebenzi, kumbe singathi isenzo esenziwa nguJesu Kristu esakhulula abantu esomeni, njalo sakhulula-ke izizwe zonke.
EZimbabwe singathi abantu bakulandela kanganani konke lokhu, mfundisi?
Njengoba thina sikwazi ukuthi iningi labantu abeZimbabwe engathi nxa sikhangela inombolo ezikhona ezabantu abacubungulayo, bathi bona singathi kumbe 85-90% yabantu beZimbabwe bangamaKristu. Ngengakho lokhu kutho ukuthi iningi labantu liyabe liphuma lisiye emabandleni. Kodwa lo nyaka sinanzelele ukuthi imihlangano eminingi ibingekho, nama-conference abantu abaningi bayehlulekile ngenxa yobunotho yethu. Kunzima kakhulu esikhwameni lapha kuba nzima.
Umfundisi uSenisibanda ukunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance besixoxelaye ekoBulawayo. Kusenjalo inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo bakhonona ngokusetshenziswa kwamabandla ezokholo ekuqhubeni ezombusazwe. Lokhu kuza ngesikhathi abezombusazwe bephithizela ezinkonzweni kunanzwa ikhefu lePasika. Abanye bathi le yindlela yokudinga usekelo lwamavoti. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Inkokheli zombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri, lo mseli kamongameli umnumzana Constantino Kuvea Chiwenga, vethekelele amabandla, amakholwa ngesikhathi sePasika, lapho abakhulekele khona abavangeli, babafisela impilo enhle. Bebesithi bathakazelela ikhefu lePasika. Abanye abafundisi bayakusola lokhu besithi, le indlela yokukhankasela ukhetho oluzayo, oluzakwenziwa lonyaka. Umfundisi Francis Masetsa ngomunye wabasola izenzo zenkokheli yelizwe.
Indaba bengabuyi uzokhonza ngathi lathi bona bebuya ingathi bafuna ukuba ngamapostoli kumbe bafuna ukuba ngamacatholic kumbe ngamabaptist kumbe yini begqoke isigqoko zethu ezingayisizo isigqoko abajayele isigqoka kumbe behambe emasentini abo. Bayasebenzisa ama-church gatherings ukuthi ba-politicize abantu bebatshela ukuthi kumele babavothele.
Omunye njalo osola okwenziwa ngabezombusazwe ngumfundisi Travis Moyo oyebandla le-Roman Catholic Church.
Siyaswela ukuthula kulobudlwangudlwangu obukhona, obudlwangudlwangu obuphathelane lepolitiki okwenza ukuba loba sisiya kulolu khetho sinanzelele ukuthi lobu dlwangudlwangu lokhu kulwisana lokhu kuseleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasiphi ithemba.
Umfundisi Simbarashe Maringosi uthi abezokholo akumelanga bancedise abakhankasela ukhetho oluzayo.
Kuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni ikakhulu ngesikhathi sama-elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29:11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni atshiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka kokuba lokuthula.
Umnumzana Tapiwa Nashechirika wenhlanganiso eyeYouth Zimbabwe Trust laye uthi bahlushwa ngokwenziwa ngabezombusazwe ezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
There is a legitimate moral expectation on the church to take the lead in uniting our people and building a peaceful, socially cohesive nation and a just country. Church leaders must also make use of the social power that they possess to encourage peaceful civic participation and harmony in the diversity of political choices.
Sikhangelele abokholo ukuba bakhokhele ekwenzeni ukuba abantu babambane lokwakha ilizwe elilokulingana kwamathuba. Abezokholo kumele benze ukuba abantu bazwanane kungelani lamabandla abawasekelayo. Ukutsho uChirika, umnumzana Reward Siziba ingcwethi kwezombusazwe unombono ofanayo.
Okuqala ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi abantu bemasonto bona bandise ukuthi bethi abalandaba lezombangazwe kumbe abayenzi into zombangazwe, bona bayenza okwesontweni, abayenza ezombangazwe kabayenze bodwa. Lokho akulunganga ngoba esontweni yikho lapho abantu abalaywa khona, yikho abantu abatshelwa khona ukuthi umuntu kumele aziphathe kanje, umuntu kumele ayenze kanje. Okuhle lokhu, okungekho right lokhu.
Asenelisa ngokukhuluma ngodaba lolu lomnumzana uCharamba, isikhulumeli sikaMnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa abakade bengaphendule umakhalekhukhwini. Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Ngqobizita Khumalo uthi akulanto embi enziwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngoba basebenza okubhekane lozulu.
Umuntu ohlonipha uNkulunkulu, umuntu onanza elungile labantu, njalo umuntu olenjongo yokuqhubekisa ilizwe leZimbabwe. Kwanti abaningi sebekubona khonoko. Abezisonto labo, iningi labo lakhangela amapostoli amaningi, kanye lamachurchi ama-mainland churches, okwakhanya ukuthi amaningi abo bakhanya ukuthi bayaphikisa kakhulu, bakhanya ukuthi bayasola uhulumende ngenye indlela. Kwezi kwanti amachurchi amaningi lapha ayakhona ukuba mnanga sisamukelwa kuhle ngabantu, njalo etshengisa ubuntu. Kutshengisani khonokho ukuthi waMnangagwa umkhokheli wabantu, kutshengisani khona ukuthi ibandla leZANU-PF selilibandla labantu bonke, ibandla leZimbabwe.
UMnangagwa, uChiwenga nabanye abakubandla leZANU-PF bajayele ukwethekelela amakholo ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Ngempela viki bethekelele eMethodist Church, Roman Catholic Church, Apostolic Faith Mission eyakomwaja leZimbabwe Christian Church. Besenza lokhu bebesiya ezinkonzweni lezi begqoke izembatho zalezo nkonzo. Ngimele isithu 7 ngiseharare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu lezempilakahle e-Community Working Group on Health bathi kuyamangalisa ukuba eZimbabwe lokhu lilwisana kulezi nsuku lomkhuhlane wesihudo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Okwamanje kulabantu abalitshumi lanye abalaliswe ezibhedlela ezitshiyeneyo eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Abagulayo basezibhedlela ezibalisa iBidebridge District Hospital esabelweni seMathebeleland South, eMashingo General Hospital lezinye. Umqondisi wenhlanganiso le uMnumzana Itai Rusike uthi umkhuhlane lo umemetheka ngenxa yokusilela kwamanzi ahlanzekileyo ikakhulu emadolobheni amaningi okungasatholakali amanzi abulala igciwane lekholera.
Some households are going for weeks, even months without water. So as a result, people are looking for alternative sources of water. And in most cases, these are shallow and unprotected wells.
Eminye imizi iqeda amaviki ambalwa kumbe inyanga ingelawo lawo manzi. Ngenxa yalokho ke abantu basuka badinge ezinye indlela zokuthi bawathole lawo manzi esikhathini esiningi bebathola imithonjeni engachoniyo njalo engavikelekanga.
Uhulumende uthi lanxa sezikhona izehlakalo zabatholakala belomkhuhlane wesihudo, seliphansi kakhulu inani lalabo ababanjwa ngumkhuhlane lo emaphandleni lasemadolobheni. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mthwangwa ngesikhathi sethulela intathela izindaba okukhulunywe edala labaphathintambo bakahulumende. UNkosikazi Mthwangwa uveze ukuba uhulumende uselemali edlula kancane izigidi ezingamachumi amabili 24 million yokulwisana lomkhuhlane ohudo elizweni.
Cabinet is informing the public that ministers of state for provincial affairs and devolution and their teams will continue to support activities to fight the cholera outbreak.
Iqula labaphathintambo lazisa uZulu ukuthi abaphathintambo bezabelo kanye lamathimba abo bazoqhubeka beseseka imisebenzi yokulwisana lokumemetheka kwekholera.
Izakhamuzi emadolobheni zithi ukusilela kwamanzi yikho okubangela ukuqhamuka komkhuhlane wohudo. UMnumzana Philemon Masina ngesinye salezi zakhamizi.
Umkhuhlane wekholera usungani ulokumemetheka ezweni lonke. Nxa sikhangele koBulawayo lakho yikho lapho othola ukuthi kulamalokitshi amanye asele more than amaviki amathathu engelamanzi. Lokhu sokungenza umkhuhlane lo umemetheke kakhulu.
UMnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi kuyinto edanisayo ukubona lomkhuhlane uqhamuka okungapheliyo eZimbabwe.
Umkhuhlane wohudo sulokhu qhubeka usiba yinkinga elizweni iminyaka lomnyaka, iminyaka yonke nje. Abantu bayafa emakhaya lasedolobheni. Imbangela ngamanzi angahlanzekanga, imbangela yokuswelakala kwamathoyilethi asebenza ngendlela efaneleyo esithi ngesikhiwa yi-sewer system.
UNcube uthi kuyadingeka ukuba kulungisiswe lokho okubangela umkhuhlane lo.
Kulungiswe izinto zona lezo ezizwe eziyinkinga, kube lamanzi ahlanzekileyo, kube le sewer system amathoyilethi asebenza kahle, izibhedlela lazo zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngaleyo ndlela sizakwazi ukulondoloza sivikele impilo zabantu.
Abogatsha lwezempilakahle bathi okwamanje kulabantu abangamakhulu amane 400 abacatshangelwa ukuba babanjwe ngumkhuhlane lo. Lomkhuhlane uqhamuke eZimbabwe mhlaka 12 kunyanga kaNhlolanja edolobheni leChegutu esigabeni seMashonaland West. Ngimele eStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ungani kuhle kwezulu lokuhlupha kwamanzi okunatha lawezifuyo esobeleni seMathebeleland kwenze usomabhizimusi ongumlimi omkhulu we-plum tree athengise inkomo ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu 250, wabuthanisa imali wathenga umtshina wokugebha imigodi yamanzi. Kubika intethelo ezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umnumzana Mkhulunyelwa Chaya Nkomo wazala ngokuthi nguSirata uthi ukuhlupha kwamanzi kwamenza waba nomdlandla wokuthi athenge imitshina yokugebha imigodi yamanzi.
Imota leyi ngayithenga eChina, inkomo engizikhuphileyo i-250 isiyathenga inkomo imota enani. So inkomo zahamba angikwazi ukuthi izazibisa yini, kodwa ke ngibone ngani ngiyabasebenzela abantu ukuthi khona abantu bebe lento yokusebenza eduze. Yikho isifiso sami yiso sileneswa kuphela. Amanzi azatholakali emadamu, amadamu azagcwali ngendlela. So ma ukhangele amanzi esilawo kufanele etholakale phansi. Yonke into nje ekhona emhlabeni iphila amanzi.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo yaphansi leyaphezulu unkosikazi Evelyn Ndlovu obenxuswa ukuba yisikhuluma ehloniphekayo kulumbuthano ubonge unkomo ngakwenzileyo. Amazwi akhe ethulwe ngoba emele kulumbuthano unkosikazi Ethel Moyo owaba ngusikomiti wePlumtree.
Umsebenzi lo oyenziwe lapha ngumsebenzi omkhulu kakhulu owenziwe ngumainline esomnene. Compliments government efforts as the water provision to the community, water to the people. Lani lazigcizelela lathi lina ukugeza imiganu, ukugeza imizimba yethu sibe bahle kangaka, ukunatha kambe akulampilwe ngelamanzi.
Umele ibulilima wesedalela eParliament ekubandla lezano PF uNomzana Nadi uMuziphuthi njalo engumsekelo omphathi ntambo wezemibiko yamagagasi e-internet uthe uhulumende sokumele asebenzise imitshina yokugebha amanzi ebantwini abanjengonkomo hathi ukubisa amakampani aseHarare.
Nxa uhulumende lama-NGO besenza imisebenzi yokudingela abantu amanzi ayabuya all the way from Harare ezogebha lapho amandiya yo asilokho ebuye ezogebha kithi lapha emangeni.
Ukhansila Lendi Ndebele okwathi 18 ujabule kwamagama wenziwe ngunkomo.
Sikhangelela ukuthi umtshina lo usize kakhulu indawo yethu ivele iyasilela amanzi. So lapha sibone ngani uwenze umsebenzi omkhulu kakhulu lokuthi uhlangabezana nenhlelo zikahulumende ezifuqa ukuthi kube namanzi ahlanzekayo ebantwini. Amanzi lapha ahlupha okwedlula ukuhlupha. Imigodi eyagejwa nguhulumende kungakazi kube yi-independence imthathu kuphekisa omningi esebenzayo, kodwa akula mgodi ekahulumende kuzofika kathesi.
Umlisa wesomnene umnumzana Walter Chumalayo ubonga okwenziwe ngunkomo.
Sithole into engasinceda kakhulu ukuze sihlale kuhle, sigebhele amanzi, sithole amanzi ahlanzekileyo. Sigebha amanzi ngabathi bakhatshana befika besikobha.
Omunye osomabhizinisi odume kakhulu emango emnumzana Michael Nene Ngwenya laye uthokoze okwamagama.
Into ayenzileyo izancedisa isizwe sonke nje jikelele ngeriti yakhe le. Uyakwazi ukusebenzisana labantu kuhle, ubaba unkomo senze isikhathi eside lami sisebenzisana nje sitshintshana nje imbono kwezamabhizinisi.
Isakamizi secholotho esingcelezane le ebulilima umnumzana Noah Hlabangane ubonga intuthuko esigabeni lesi.
Siyathokoza kakhulu ngalokho okwenzakale kubaba unkomo, ulethe intuthuko esigabeni khona lapho ukuthi lathi sokuzaba lula ukuthi sibe lamanzi emakhaya. Ahlupha kakhulu amanzi sibeleli. Siyaye siswele labantu abasigebhelayo kwesikhathi bebiza imali eziningi kakhulu. Esithemba ukuthi ubaba unkomo njengoba eselapha kuhle sizaxoxisana laye njengomakhelwane, njengomuntu oyisakhamuzi sakhona lapho.
Uzulu wonke walindawo ujabule kwamagama ngomtshina wokugebha izibholane, njalo abaningi bahle babhalisa ukuthi bagejelwe imigodi yamanzi. Imelo yeStudio 7 esomnene ebulelima, igama lami uEzra Jesus Banda.
Lapho ke silithale inzwisa nje ukuthi lizwe ezephasika Unajokuza mtambi na poto kutistopa ngekefu lepasika. Njalo silonyari mashamombe, uzabe kuluma ni film yake. Sama kibutelu lalo mtanji, otisikangele, ebesila azuna. Sekule nsugu ezi nga makulu, amatatu 300, umuzana chokusikala evalewe entilongweni, esetiswa ikala lo kutotokila, udlagela. Aba kumandeleza lupi mpati mchoto ndaba, inandela mchoto elizwe, ekutonise nikala, zikasikala. Mchoto ndaba wa Pretoria High Court, kukane lo uba uza tonisa ikala, ezi zala nisezi mbabwe, ezi nga mapepa, ukutala, kulelo lizwe kusasa. Sukuma lapa kutelo lezi, uolivarisa yo, umchoto mchoto wa kipi tube, nilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.